Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 12 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Lithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kuBelarus ichiti pakachorwa zvirango zvakatemerwa nyika iyi munyaya dzekutengeserana nenyika dzemuEurope. America inoti inotsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha reUnited Nations Security Council. Ko, chirango chekutongera vanhu rufu chobviswa here munguva ino? Nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kunyanya kuwanda. Tichakupa izvizere nezvenyaya iyi. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti nyika yeLithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kubva kuBelarus. Belarus yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo uyewo kubirira sarudzo. Mukuseya nezve nyaya iyi tinodzokorora zvakare Belarus inonziwo inodyidzana zvakanyanya nenyika yeRussia uye mutungamiri wenyika yeBelarus akatomboshanyirawo Zimbabwe. Mukuseya nezve nyaya iyi tabata gweta vaBrighton Mutebuka kuti tinzwe divi ravo.
Chokuona kwangu ndinoona sekuti vanhu vehurumende vebazi rakakomekedzwa kuti ringe richiita basa iri havana kunyatsoita basa nemazvo vana mai Mabhiza. Pamusana pekuti kambani yainzi yakatengwa motikaridzi inonzi yakapiwa zvirango, inonzi Red Lion yakapiwa zvirango neveEU. Saka zviripo ndezvekuti uye kune Alexander Zingman ndiye anonzi anga ari pakati pekuti anga achironga kutenga kwemota idzidzi kuti ziende kuZimbabwe.
Ko, zvakaipa chii kuita bhizinisi nemurume uyu?
Murume uyu ane mbiri yekuita mabasa asina kuita zvakanaka, utsotsi nechoka muhomwe nezvinhu zvakasiyana siyana zvakadaro. Saka zvaifanira kureva kuti hurumende yedu isati yatenga haifanira kutarisa yeita shoko rechirungu riya rinonzi due diligence.
Munoorevei apa mungatsanangura?
Kunyatsoperepeta kuona kuti izvinhu zvatiri kutenga izvi kune zvinhu here zvinoita kuti zvisabudirire. Pane zvirango, zvirango zviri pachena chena kuti zveiyu zviri papo, zviri pachena chena kuti pakatanga hondo Russia neUkraine. Russia yakapiwa zvirango, Belarus yakapiwa zvirango, inyika dzisiri kudyidzana zvakanaka idzodzo ne vanhu veEU nevanhu vekuwest. Saka Lithuania inyika yakakomberedza Belarus. Saka Belarus yakada kufanana neZimbabwe, haina pekuti pangani pane zvikipe zvingafamba nazvo zvichiita kuti kutenderera kune kuchiita zvinhu zvekuchinjana zvinhu pakati penyika zvingabudirira. Saka zvaifanira kutobuda nekuLithuania kana kuti zvaenda nekuRussia zvobva kuBelarus zvotiraya kuzvoendesa nekuRussia kuti vanhu zvenge zvirango. Saka zvino ndisatsitsi ndava mota idzi dzakakosha pakubetserwa kudzivirira njodzi dzemoto dzinoitika kuZimbabwe.
Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Chatongosara pahurumende yekuZimbabwe dinona sekuti iyo dzokera kwakare ku Red Lion Company yinoti idzorerwe mari because iyo company iyo futi zvakare yaifanira kunge yakaona kuti zvayawirirana iye Alexander Zimmerman zvayawirirana nehurumende yekuZimbabwe mafambisirwo ekutumirwa kwaiita motikari idzi aizofamba nenzira yakaita seyaizogona kusvika here saka zvakasiyana naizvozvo chiwirirano chavakaita chaifanira kutoti chinang'inidze kuona kuti kubva musi unobuda zvinhu izvi kubva kubelarus zvichibva kuRed Lion zvinosvika kuZimbabwe zvinofamba sei rwendo rwacho ruchange rwakamira sei pane zviripo izvo zvingakonzere njodzi kuti zvisasvike saka kana izvizvo zvakanyorwa mwirirano yavakaita zvaifanira kuti zvifurefetwe kuona kuti hurumende ngadzorwe mari here nenzira yakaita sei
asiwo tichitarisa kudyidzana nedzimwe nyika tiri kuona kuti dzimotokari dzekudzima moto hazvisi zvombo sei dziri kurambidzwa kuti dziende kuZimbabwe motokari idzi
mutemo wezvirango hongu unonyanya kunangana nezvekufambidzana kwezvombo zvombo zvehondo asiwo pane zvirango zviripo zveEU zvinonanganidzana nerussia nebelarus zvekutongoti zvinhu zvese zvinobva kune dzimwe kambani dzinenge dziri mubelarus kambani idzodzo dzikanongedzwa kuti hani kambani inoita zvinhu zviri pamutemo zvatinotemba kuti ikambani ine chiratidzo chakanaka zvinogona kucreata njodzi iyoyi
Gweta vaBrighton Mutebuka vachitaura vari parunare kuBritain Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vari kutarisirwa nhasi kuti vazivise dare iri kuti America iri kutsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha zvikuru reUnited Nations Security Council. Vari kutarisirwawo kuti vakurudzire kuti nyika dzemuCaribbean dzipiwewo chimwe chigaro chadzinopota dzichichinjana. Amai Greenfield vanoti kuita izvi kunopinza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munhoroondo yepasi rose sezvo vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Dare iri pari zvino rine nyika shanu dzisingabude kana kuti permanent members dzinoti Russia, United Kingdom, United States, China neFrance. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Ndinofunga kuti muono wakanaka uri kubva kuAmerica nokuda kwekuti zvino paAfrica izwi rakakura panyaya dzakakosha dzematongerwo epasi rose. Saka inyaya inotambirika zvikuru ende zvakanaka kuti nyika inoremekedzwa seAmerica yakutsigira Africa panyaya iyo.
Asi chingava chikonzero chei chaizvo vamwe vari kuti chikomba chiri kubvisa mwana wemvana madziwa.
Hongu matongerwo epasi rose hakuna nyika inongoita chinhu chiiteite pane chavanenge vachitoona vachiwanawo chingavabatsira kudivirawo international relations countries act out of self-interest vanototsvaga kuti chii tingawane chiitika ita izvi tinowana chii saka ndoona sekuti ndoo zviri kuitwa neAmerica chandingafunga kuti ingawane ndechekuti inobva yawanawo rutsigiro rweAfrica pane dzimwe nyaya dzainogona kunge ichidawo rutsigiro rweAfrica tikazvitarisa mahefambiro ari kuitika zvepasi rose pane makwikwi akavandika zvino nguva anobuda pachena ari pakati peAmerica neChina saka America ikatsigira Africa apa inenge ichitiwo mangwana Africa inogona kuzovatsigirawo pane dzimwe nyaya dzavanenge vachida.
Tichitarisa idzo nyika dzemuAfrica ndedzipi mbiri dzamungafunga kuti dzingakwanise kuti dzivhoterwe kuti dzikwanise kutora zvigaro izvi muSecurity Council?
Ini ndofunga kuti nyika dzine mukana wokudaro nokuda kwemamiriro adzo panyaya dzezveupfumi uye panyaya dzezvekodzero kubata kodzero dzevanhu zvakanaka nezvimwe zvakadaro zvinotariswa ndotarisa nyika dzakaita sana Egypt notatso nyika yakaita seSouth Africa pamwe nedzimwe nyika dzine chiremerera muafrica.
Nigeria?
Nigeria inogona kupinda, asi Nigeria inombobatwa nematambudziko ekusaremekedza kodzero dzevanhu pano nepapo, asi nemukana nekuti panyaya dzezveupfumi inoonekwa kugadzikana kwezvematongerwo enyika pane zvichemo pano nepapo, asi zvinenge zvirina
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswani University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubva kumatare. Pasina kupiwa chikonzero, Major Street ari kunzwa chikumbiro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vanodarika makumi matanhatu nevatanhatu vasara vari mujeri, anonzi haana kuuya kudare sezvanga zvakatarisirwa. Mutongi uyu anga achifanira kupa mutongo wake pakuti vatimba nevamwe vavo vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Panonzi pazongouya mumwe mutongi wedare remagistrate ati nyaya iyi ichanzwikwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vakuru vanoti kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Apo vakawanda munyika vari kuyaura nenzara nekuda kwekupfunya chisero kwaita nzara munyika zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura muSadak nedzimwe nyika dzemuAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinotakura zvinhu pakati peZimbabwe neBotswana zvinoti basa riri kufamba zvakanaka. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutyairi wakulu pane mudunhu rematebhele rinonzi vaThomas Mpofu vanoti vanotakura zvinhu kubva kuZimbabwe kuenda kuBotswana neSouth Africa vanoti wakatokwanisa kuvhura zvitoro zvitatu munharaunda yavo zvinotengesa hupfu, svigiri, mukaka nezvimwe.
Tina singavomalaicha manje tinosizo rukulu evantwini.
Isu tirana malaicha, tiri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruwane kurarama sezvo nzara yarura munyika. Zvitoro zvitatu zvandakatovhura kumusha zviri kuwanisa veruzhinji chikafu pedyo, kotiwo iniwo ndava kugara ndiri panzira ndichitakurira vamwe vanhu zvekudya. Hurumende haioni zvayo basa ratiri kuita mukuwanisa vanhu chikafu.
VaAlbert Chirasha avo vanotakura zvinhu pakati peguta reFrancistown neMasvingo vanoti vanhu vazhinji vave kuenda kunotenga zvekudya kuSouth Africa neBotswana sezvo mutengo wazvo vakaderera.
Mostly achinofarira vanhu cooking oil, maraisi, maflour. I think ndizvo vachichipa rand yakachipa, that's why vachizonoopta kunotenga kuSouth Africa. Rate yacho yakachipa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe mukumbura vanotiwa kutakura zvinhu zvinodiwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuvabatsira zvikuru.
Vanhu vari kuuya kwatiri vakawanda, vanhu vanenge vachihodha zvinhu zvakaita sana mazoe vachiaendesa kumusha, nekuti mazoe ekunoku anenge akavachipira pakutenga. Pavanozoaendesa kumusha vanotengesa kuti vakwanise kuwana maprofiti kuti vakwanise kuti vararame.
Vamukumbura vati vanoenda kuBotswana katatu kana pasvondo, izvo zvinoita kuti vakwanise kubata mari iri pakati pemadhora zviuru zvitatu nezvishanu ekuAmerica pasvondo vabvisa mari dzavashandisa. Muzvara Clara Majuru vanoita basa rekuruka vanhu musoro muguta reMahalape vanoti vanotumira mai vavo vanogara kuwedza chikafu kaviri pamwedzi.
Tinoenda pabhazi tonobatisa vana kondakta, vana nadhiraivha, zvinhu zvoenda kumusha kuvana magrosari, vana vocha nemari. Kumusha kune nzara, saka kunoo kutoona sekuti zvinenge zviri nani pane kumusha.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinounza mari yakawanda zvikuru munyika, izvo zvinobatsira zvikuru kuraramisa vari munyika zvikuru munguva yenzara. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mudhure Ncube vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Zvitumiri mari inodarika mabhiriyoni maviri mugore rino kana kuti $2.2 billion. Zvinhu zvinotengeswa kuBotswana zvinosanganisira shuga, fodya nezvimwe zvirimwa ukuwo Botswana ichitengesera Zimbabwe. Pano zvimwe zvinhu zvisingabhadhariswe mutero nekuda kwechibvumirano chekutengeserana pakati penyika idzi kana kuti bilateral trade chakanyoreranwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Iko zvino tochimbokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti raendesa vanhu zana kubva mudunhu reGaza vachienda kuUnited Arab Emirates kunorapwa. WHO inoti Gaza inoda kuti pavhurwe nzira inoshandiswa kubatsira vanenge vakuvara kuti vakwanise kuenda kunorapwa. Sangano iri rinoti muGaza mune vanhu zvuru gumi vari kuda kunorapwa kunze. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaBassirou Diomaye Faye vanoti vachabvima nekuranga vose vari kuita basa rekuyambutsa vanhu gungwa kuti vanopotere kuEurope sezvo vanhu vakawanda vari kunyura vachifa. Vanhu makumi matatu nevashanu vakafa nezuro kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikepe zvinoshandiswa kutakura vanhu ava zvinonzi zvine njodzi huru sezvo zvinenge zvakazarisa uye zvisinawo kukodzera kutakura vanhu. Paramende yatanga zvakare kugara mwedzi uno ichizeya mabhiri akasiyana siyana anosanganisira rakanangana nekubviswa kwemutongo werufu kana kuti death penalty. Asi vana veZimbabwe vane maonero akasiyana siyana pamusoro pebhiri iri iro riri kunzi nevamwe harifaniri kutambirwa sezvo nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kukwira zvakanyanya munyika. Asi pane vamwe vanotsigira vachiti zvakanaka kuti kunyangwe hazvo munhu apara mhosva awane kodzero yekupuhwa mukana wechipiri. Nyika dzakawanda pasi rose dziri kubvisa mutongo werufu sezviri kukurudzirwa nemasangano akaita seUnited Nations nerinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaFrank Guni, avo vari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo uyu pamwe navatimu Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe, avo vari kupokana nepfungwa yekurasa mutongo werufu.
Ichi tinoona sekuti bhiri kana richinge rabudirira unenge mutemo wakanaka nokuti ndozvaakuenderana nekutongwa kunoitawo dzimwe nyika pasi rese. Nyika zhinji dziri kubvisa mutongo wekuuraya vanhu, vazhinji vanozonzi vaite life sentence kana kuti vatongerwe kugara muchirongo kana mujere kweupenyu hwese. Zvinopawo mukana avo vanenge vatongerwa mhosva idzi kuti vawane mukana wekuti vaite maappeals, nokuti tinoziva kuti mukutongwa kwedzimhosva umu kune vanhu vazhinji vanowanikwa vaine mhaka asiwo vasina kudzipara. Asi kana vakangonzi ngavaurayiwe, kazhinji zvinozobuda kuti ngana uye haasi iye akauraya munhu kana kuti mhosva yaakatongerwa parufu haasi iye akaiita, apa anenge atofa. Tinoziva zvedu kuti zvinorwadza kune ava vanenge vakarasirwa nehama yavo, asi kana munhu atofa atofaka uye anenge akugarawo mujere achipikira mhosva dzake. Saka tinoona sokuti ovharariki bhiri rakanaka.
Tenzwe kuna vaMuringai. Munoti vaMuringai?
Ini ndinoona kunge it's not a good idea, nokuti tinoona kuti kazhinji kana kusina maguardrails kana kuti repercussions pakuita zvimwe zvinhu, vamwe vanhu vanenge vachaita kunge varegererwa. Pane dzimweni dzenguva vanhu vanenge vachizonzi havana kupara mhosva iyi, asi tane technology mazuva ano inokwanisa kind of classify kuti munhu uyu akaurayiwa zvakadii pane macases anenge ari difficult to discern. Asi pane zvimwe zviri very blatant zvekuti munhu anouraya either murume wake or mukadzi wake or hama yake or shamari yake, inini ndofunga kuti aiwa nongarira mberi ripo. Plus tine nyaya dzinodzokera kumashure munyika medu, nyaya yekukura hundi iyayo ichiurayirwa vana vavo nanamai vavo nemadzimai avo nechiichi. Saka inini ndinoona kunge mutemo uyu ngauramba uripo kuti udzivirire maheinous crimes in our society.
Vaguni, kune nzira dzokuti vanokwanisa kunanganidza nadzo kuti ndiani akapara mhosva asati aurayiwa?
Nzira idzi dzemuenzaniso muno muamerica nzira dziriko idzodzo, asi kunyange pari nhasi kune vanhu vari kunzi vane mhosva ivo vasina, vozosunungurwa nemurawo zvazoonekwa pamberi apa. Ndoda kuti ndidzokere kuti vanhu vanzwisise kuti zvataurwa navamuringayo zvedeterence, kana kuti vanhu vatye kuti kune mhosva. Hakuna nyika yati yamborega kupondwa kwevanhu nekuti pane deterence kana kuti pane mutemo unoti vanhu vanourayiwa. Mutemo uripo izvinezvi muZimbabwe unoti munhu ngaaurayiwa, asi handisi kumborambidza kuti vanhu vaurayiwa. Vanhu vari kungourayiwa, mutemo uyo uripo. Chinobatsira ndechekuti munhu apara mhosva ngaapike jere agare mutirongo kusvika mari amutora achipikira mhosva yaakaita.
Vamuringai, hanzi munouraya nemunhu asina kupara mhosva.
Toziva kuti kare vaikurumidza kunge vauraya vanhu ava, asi mazuva ano tikuona munhu anogara 20 years achiexhausta maavenues ese ekuti haana kupara mhosva. Zviri kuitika kumba, tiri kuona kumakorokoza vanhu vari kuchekwa nemabhemba, vanhu vane mawitness. Saka munhu iye chaari kugarira mujeri chii? Nokuti haana kukoshedzawo upenyu hwemumwe munhu hwaacheka ipapo. Akauraya munhu ngaangozororawo namwari ozonochaja kuti akamira sei.
Vaguni, munhu anogona kuuraya munhu achiziva kuti hakuisina mutongo werufu, hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vatowedzera nyaya dzekupondana idzi?
Panogona kuiswa mhiko kana kuti zviga zvekuti kana munhu achinge atongerwa kunzi auraya munhu zviri pachena, matare anogona kuti ngaagare mujera upenyu hwake hese without a possibility of parole, kana kuti awane mukana wekuzoburiswa, kana kuti mukuru wenyika azowana mukana wekuburisa mhondi idzodzo. Zvinogona kubviswa izvozvo. Nyaya yambotaurwa navamuringai inyaya yakakosha zvikuru, yavada kupinza nyaya yezvinhu zvakaitika kare inosanganisira zvegukura hundi and so forth. Asi sezvinezvi taakusvika 40 years after gukura hundi, handione kuti pane munhu achasungwa achigozi ngaafire mutirongo nenyaya yekuti kwakaitika gukura hundi.
Vamuringai, tipete chirongwa.
Ndikunzwisisa zvotaurwa namukoma wangu Vaguni kuti hanzi hapana zvokubatsira, but tikuziva kuti kwedu kunyika especially zviri kukonzeresa mamurder nezvakadarodaro zvinhu zvakati wandei, zvinosanganisa economy nekushaya kwemabasa and all this other stuff nemakorokoza nezvakadaro. Totaura ine society iri kunyatso functiona zviri perfect. Zvinodikana ndezvekuti kana pane death penalty, it's a deterrence kune vanhu vakawanda. Tinotoziva kutoti pakaregerwa kusungirirwa mutemo iwoyo, zvinenge zvichatozorudunuka ina society, vanhu vakatanga ngourayana zvisina basa.
Avo vanga vari vatim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari parunare kuOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna Dr. Frank Guni vanhu vanhengo yeZANUPF vari parunare muWashington DC muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanga Nyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Gati sangane yipa live talk na 8 o'clock masondo ose kubamu vuro kushika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook, nepa web page inoti www.voashona.com.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Yava nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwaswai pa Studio 7 muri seizvi ikoko. Imbomwe kuti hamuna divi yamakarerekera Studio 7. Modimu ya sona kuti hizi divi nikari kutora sirizu. Kwa mango tukura ipa utaazwa mkutore za fiti. Sae mchita mnaadivi la makare rekira. Mchua nandu chumusi kutora socho manye ipani kari manye. Asimine nikuta hati nadivi la utakare rekira. Asimanye ipa uchaona. Kwa mango kupata kapache na utaya. Haya manye ipa hapa manye ipa.
Studio 7, magadi Studio 7. Wanata onga na ngondoro. Wanote wadoa kaziraji teacher professional. Kanso yavo iyo kutewa zizi bare mekezewe. Pane muna anore mekeza muna sina mari ere. Nga wape mari chete baone kutu ure mekezu nungo. Uya vanhu vakanyarara pasina mbovodzirwa rongoya roga kana mavane mari muhomwe hakuna munhu anorekubekedza tsuro isina chinhu.
Makadii makadii pa Studio 7. Ndoda kutsigira none murume uyo ataura kuti parliament aina zvainobatsira yakava kunanga munangagwe. Parliament iyo neborder bed bridge border post ravakapa vanhu matenda emamiriyoni nemamiriyoni vachirigadzira harina zvarinobatsira border because nderongokrosesa zvinhu. Pari kudiwa mahospitals anenge ane mishonga yekuti vanhu vakarwara vanoenda kunobatsirwa kuzvipatara vachibatsirwa mahara nezvikoro. Road yes, road tinomutendawo mbichana munanga kwakagona because tsaona dzinoita shoma but border neparliament zvaakavaka izvo handimboona kukosha kwazvo zvakanyanya stiri. Ngaachivakawo mahospitals anenge ane maambulance maclinics kumaruzevho anenge ane maambulance kadziwa nenhumbo vachibatsirwa zvinotenda.
Ya, makadi pa Studio 7 apo. Ndodo kutaura nemurume anonzi Gwanyanya Persistence. Ndichimuti Persistence Gwanyanya siyana nesu vana veZimbabwe. Siyana nesu ndapota zvangu. Nhema dzaunotaura dzinoti bowa singaiti. Zuro ndizuro uno pamhara TGS mabhondi. Waingotaura the same statement yeye kune chedza kumberi kune chedza. Nhasi ndozvava kutaura kuti pamazigi kuti yeye kumberi kune chedza iyo mari ichitopera pawo haisi kuchashanda. Kuti kune chedza. Chini chine chedza chinoratidza kuti chiri kutambudzira. Indawo chida kujairira vanhu Gwanyanya iwo chida kushandisa kudya kwako kuti unyaradzisiswa vana veZimbabwe. Akabhekwa negoridhe, akabhekwa nemaUS kupi kubhekwa nenhema kwamunoti taura mari yakabhekwa nenhema. Ndosaka makuona kaisiri kutenga mari yaakutadza kuita zvamakati zvamaitaura muchitinyepera. 4 months mari yakutanga kutoshaya basa. Wakambozviona kupi izvo? Siyana nesu Gwanyanya, siyana nesu tisiye.
Baba chinogurei baba wevanhu. Mukatarisa vanhu varikupuwa sadza irori rezvimafunde izve brownish ndivo vacho kuti benziwo rinenge richiti kana vari mumarari muyamuya ndo rinenge richiti ED 2030 anenge achipo ndo zviri kupuwa mapfunde izvozvo. Handimazviona vanhu vepolitics vakatodzidza vakaona kuti kune vanhu vakapusa maningi mukati menyika vokuti tikavapa badrinki nedoro nehwahwa nenyama vanotivhotera vanotisapota.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera asi tinenge tichida kupai mukana wekuti mutaurewo pfungwa dzenyu, asi tichikurudzira kuti musaite zvekunyombana kana kutukana panhepfenyuro sezvo pachiteererwawo nevana vadiki. Uyewo tinokurudzira vanenge vachida kupinda muchirongwa chino kuti mutumire mashoko enyu panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Asi tokurudzira kuti mongoti gaga kuti tikwanise kunzwa kubva kune vateereri vakawanda. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk or Women's Roundtable na 8 p.m. apo Marvelous Mukanganya uye weStudio 7 achange achitaura nemadzimai nezvavari kuita mukusimudzirana mumabasa. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Tabuka Ncube munhau dzeIsindebele.